A very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 19th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about calls by some organizations for the government to investigate sexual abuse allegations leveled against Walter Makaya of PhD Ministries.
And to join our discussion right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about sexual abuse allegations leveled against Prophet Walter Makaya.
Several women have actually claimed that they were sexually abused by Prophet Makaya, though some of them have backtracked, saying they were forced to make those claims.
This has attracted the attention of women's groups, including the Women's Coalition of Zimbabwe, which wants the government to set up a commission of inquiry into these allegations. Makaya says he is innocent.
Let's take a look at one of the meetings that was actually held by the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today and what they had to say about these claims and their call for a committee to be set up to investigate Prophet Walter Makaya.
With a mandate to end all forms of gender-based violence, to commission an inquiry on sexual abuse allegations made against Walter Makaya of PhD Ministries. The allegations of sexual violence in circulation on social media and mainstream media in the past weeks have caused public alarm, resulting in a wave of anxiety, insecurities by women in church spaces, and speculations around contact of church leaders. Equally disturbing is the series of videos and images in circulation where the women who had initially reported violations are withdrawing their reports through the same platforms. This raises questions around credibility of allegations, public confusion, and backlash. Given the fact that Zimbabwean society is largely religious, it is of public interest that the allegations leveled against Mr. Makaya be taken with the urgency and seriousness it deserves. As the Makaya allegations have caused public interest and alarm among the women of Zimbabwe, the society at large, Women's Coalition of Zimbabwe therefore calls upon the following: that the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, and other relevant stakeholders to commission an inquiry into Mr.
We have there the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today holding a meeting to actually call for a committee to be set up to investigate these allegations. Let's take a look again at another video detailing what happened at that meeting.
I don't think we have taken long. Some of us, we have received complaints in the past. And most of the cases have taken a similar route. So we've had women coming to Msasa, for example, and reporting. And the moment you want to then follow through the justice system, they become very hostile. And so it was a deliberate effort when we're trying to reach out to women, to support them outside the public eye. And we had hoped that that would then at least get some cases that would go through. It's regrettable that a lot of them ended up deciding to withdraw or to then turn out and say, in some cases, we then get feedback from relatives that they've been paid, they've been given money, or they've been sent out of the country. And so I think what the media needs to appreciate is that in cases like this, sometimes you want to take a multi-pronged approach. In some cases, you actually want to protect the identity of the victims. You also don't want to create a lot of storm so that they get confidence. But so far, it has proved fruitless.
That there was the Women's Coalition of Zimbabwe, which earlier on today actually met and were discussing the setting up of a committee to discuss the allegations leveled against Prophet Walter Magaya. They're actually calling on the government to set up that commission so that there can be an investigation forthwith.
Ye kunjalo ke zulukandaba siyabona ukuthi lamhla ke inhlanganiso zabo mama kumbe ngithi zabesifazana inhlanganiso le ibizwa ngokuthi ay Women's Coalition of Zimbabwe ibi khuluma sibili ngokwenzakala kumnumzana kumprophet kumbe umprofita Walter Magaya ukuthi ake ulakho ukuthi angabe wadlengula abanye omama so ke bayacela ukuthi amapolisa akukhangele konoko njalo abanye bathi ngcono kufakelwe ukuthi Commission of Inquiry kudingisiswe sibili ukuthi kambe kwahamba njani kuzobuya ke sisakhumbula ke upastor uRobert Martin Kumbula okwamanje ke sikhuluma ke usentilongweni wagwejwa ukuthi ahlale entilongweni okweminyaka engamajumi amahlanu 50 years setholakale ukuthi ubedlwengula abesifazana kuchechi yakhe leyo so ke singazi ukuthi kumagaya kungahamba njani kodwa abantu bacela ukuthi bakithi akuyokukhangelwe ukuthi kuhamba njani ngomnumzana lapha so ke sicela ukuthi lingele kuhlelo sixoxeni lapha sibonisane ukuthi kambe kungathiwani kunjalo mbavilasi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zvabuda pamusangano waitwa iwo nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nhasi riri kuti iro hurumende ngaigadze komiti yekuti iongorore nyaya yekubhinywa kwemadzimai vanopinda mukereke yaprofet Walter Magaya yePhD Ministries vanoti ivo pane madzimai mazhinji anga ari kuuya achitaura iwo nyaya idzi dzekubhinywa asi pakazoonekwa madzimai aya vamwe vachinji vacho vachidzoka zvakare vachiti vakange vachimanikidzwa kuti vataure nyaya idzi saka sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rasangana nhasi muHarare uri mubatanidzwa wemadzimai vanorwira kodzero dzevanhu vachikurudzira ivo kuti pave neurongwa kana kuti komiti ichange iri kutarisa iyo kuti chii chaizvo chiri kuitika mukereke iyi tokumbira kuti mupindo womuchirongwa uyezve kana muchida kuti mutaure pfungwa dzenyu onekai muchinyora namba dzenyu paFacebook page yedu yeVOA Shona makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei tinoona munguva yapfuura pane vamwe Robert Martin Gumbura founder wekereke yeRobert Martin Gumbura Independent End Time Message Church of Zimbabwe mugore ra2014 vaGumbura vakawanikwa ivo vachisungwa uyezve pari zvino vari mujeri umo vachagara kwemakore 50 vachinzi ivo vakambunyikidza kodzero dzevanhu vemukereke yavo uyezve pari zvino vari kuchikurubhi maximum prison saka ndozvimwe zviri kutariswa veruzhinji kuti pane zvichaitwa here pamusoro penyaya iyi iri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Magaya vazhinji vamwe vanoti madzimai aya vari kuwanikwa vachiti kana vachinge vamhangara nyaya dzavo vowanikwa ivo vachizopiwa mari kana zvimwewo zvinhu zviri kufungidzirwa ndozviri kuitika asi pindai muchirongwa mutipowo pfungwa dzenyu Gibbs
loko sikhuluma sibili ngokucatshangelwa ke ngabantu ukuthi kungabe kukhona akutsho ukuthi sokwenzakele khonoko ukuthi wayekwenza umuntu uyahamba egwejwa nxa ukuthi kulecala elinjalo ahlala ke entilongweni nxa ukuthi ufumaniswe ukuthi wenza khonoko siyabona ke ukuthi kuloba uAdmire Mango besimcela ukuthi sikhulume laye isikhulumeli sikaProphet Magaya nxa usilalele baba Admire Mango sicela ukuthi uvule ifoni yakho siyazama ukuthi sikufonele khona manje kodwa kulabanye laba esibacelayo ukuthi bangene kuhlelo so ke asitshayini sinjalo sibona ukuthi singenzani kambe kulabantu yini kufacebook esiyabakhuluma yini okwamanje marvelous uthi sibone ke uRuben Ndlovu uthi omama bazicelela ngoba bavuma zonke izinto so ngokutsho kwakhe lapha-ke uRuben kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi ngibukele bafowethu lami ngikhonapha uthabisa mbuyazwe lo Solar Wesley bathi lathi sikhona then uWesley uyakhuluma ukuthi omama balohlupho lokuzinikela kubaphathi bezinkonzo ukuthi-ke bazihambise khona ngale pasebesondela duzani kakhulu nalabo ababamba inkonzo. So khonoku ke yikho ukuthi kumbe sizwe ukuthi nxa abantu bangazisondeza, so kusitsho ukuthi ke abafundisi babadlwengule kumbe hatshi, singazithula bani khonapho.
Totendavese vari palifeed yedu parizvino pavoa Facebook page yedu yeshona. Tiri kuona Kennedy Kuwara ari kuti manero akanaka kwamuri. Mike Soranzi, ndiri kuona hangu, ndiri kuno ndatenda. Trimo Shires Chayamano, hanzi good evening, kwauriwo. Patricia Sibanda Burawa ari kuti good evening, I'm watching you from Johannesburg. Step Mugava Mutandavari ari kuti good evening, Onias Nzuwa ari ndiwe top fan wedu VOA Shona ari kuti ndapindawo muri sei mose. Tatenda Nyasha ari kubva ati good evening, Amos Gutsi Maganga, hanzi the devil is a liar, not prophet Magaya. Ndokutaura kuri kuitawo Amos. Amos, kana uchidawo kupinda muchirongwa, nyora namba dzako tigowanikwawo tichikufonera. Victor Rihonde ari kuti call me, ndobva vaisa namba dzavo. Wenga Itembenuka, hanzi maswera sei tete, ini ndaswera hangu zvakanaka. Mike Sora ari panabva nyora namba dzake, na Wenga ari kuti ndifonerei, ndobva aisa namba dzake. Bruce Chipadza aisa namba dzake ipo pano. Panache Chingwaru ari pano aisa futi namba dzake. Generali Jenanani Munemo, hanzi thank you for the topic. Here is my number to call. Ndovaisa namba dzake. Agona nekuti abvaisa zvakare nekodi namba dzake. Knowledge Chai Chai, hanzi good evening. Aiwa good evening kwauriwo Knowledge. Amos Muganga, hanzi please, call me, I'm here in Botswana. Mpo Shava, hanzi good evening sisi Mavi. Aiwa isusu tiri wadi makadi kwa mburi koko Gibbs.
I'm told we've got a caller.
Good. Hello? Hello. Hey, tukutaura na mai Musano. Tinofara. Tafataita rombora kanaka tina amai netu Musano. Vesangano Rem Sasa Project. Ndo mwe esangano rangariri kumusangano uyu. We Women's Coalition of Zimbabwe. Amai Musano, mungati itananguruwe repanyaya iyi kuti zvafamba sei kuti tizoona mubatanidzwa uyu wemadzimai uchiuya uchitiwo pawanikwe pachigadzwa komiti yekuti iongorore zviri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Walter Magaya.
Ndinofunga ruzhinji rwanga ruchitevedzera zvanga zvichiitika kumazuva mashomanini apfuura. Apo pakabuda madzimai achibuda sanhasi otaura kuti vakabatwa chibharo kana kuti vakabudikidzwa zvisina kufanira, asi pasine nguva madzimai wayo obuda zvakare akutaura kuti zvinogona kunge yanga iri mweya yetsvina kana kuti ndanga ndichinyeperwa. Isu tikazosvika pakuti hazvingarambi katichingoti madzimai anobuda sanhasi mangwana odzokazve achiti kana kuti ndanga ndichinyeperwa vachiristirwa matestes avo. It's not the first time this has happened. Tinofunga takambozviona gore rakapera kune vamwe futi vakaenda kukoti akapedzisira zvakare akuchema kuti anga akuda kuwedzerwa nyaya. Saka isusu tiri kuti chii chiri kumboitika, ndotatanga kuti tibatikane kuti pane zviri kuitika. Hakuna muprofita mumwe chete muno muZimbabwe, uye hakunazve munhu ane mari zvokuti madzimai ose angangonanga iye mumwe chete. Saka isu tiri kuti zvisinei hazvo kuti madzimai aya anogona kunge akati akuda kuitirwa nyaya dzavo, asi taakukumbira hurumende yedu kuti ngaiongorore kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Nokuti isu seMusasa tinoona takamboonawo mamwe madzimai, ende vaingozoenda zvimwe chete izvozvo zvokuti vamboti tiri kuda kunoripota. Mangwana unozonzwa kuti aiwa ndatova kuDubai handichada kuripota, kana kuti ndatova kuSouth Africa. Vamwe ndovaiti takachidzidzirwa. Takataurazve nemamwe vabereki nevamwe vasikana vatakaona, vamwe vaiti tiri kutyisidzirwa nemabhaunzi. Saka isu tiri kuti pari zvino hatizive kuti chokwadi chaicho chaicho ndechipi. Asi tiri kuti nokuti nyaya vasikana madzimai ari kuramba achibuda achitaura zvinhu zvinhu zvakada kungoti fanani, tiri kuti hurumende yedu ngaiite tsvakurudzo ikwanise kuti tikwanise kuwana answers kune zvose zviri kuvhunzwa nevanhu. Ndozvaita kuti nhasi tisvike pakuita press conference iyoyo, nokuti tiri kutichemerera kuti tikwanise kupindurwa pane izvo zvose zviri kuvhunzwa nevanhu.
There's also, you know, some people that have been saying, why has it taken so long for these women to come forward? You have been dealing with abused women before. Can you explain how the timing, why have women taken so long to come up and say, this is what has happened and, you know, would like it looked into?
I think people need to appreciate that even though we work under the umbrella of the Women's Coalition, we all are doing different things that complement each other. And so for organizations like MISASA, for example, we deal directly with victims. And so you cannot say the moment a victim comes in, you then want everyone to know that there's been a victim who comes in. We have processes that we do to ensure that a victim safety and protection before we can even do anything. So I want to say that it would be a very unfair conclusion to say that nothing has been happening. A lot has been happening. We've engaged with the strategic leaders. What has not happened was to convene a press conference the way we did today. But I can assure you that a lot has been happening behind closed doors for obvious reasons, that we also wanted to give confidence to the victims to come up, but also to ensure that we do processes in the most effective way. But given Shazoitika last week, Shogutinoita in a space of 1 week, Machibunai was Shakasun, in Indakada Mangano Mukota Shizu. This Shakasa to say, a Papanya kunu wachibem.
Yes,
local Lapake, Ekumani, what is to Slovan? Kunjan Slovasam? Yapila Kulumkumalwani? Yeah, Toby, one is a double.
I want a Linda Ramaka, I come down over. Then the Kogata put my evenings over. I've seen your car and they have under my desire. Kona lonke lengane le yamachuza neliba elinabazali bayo ebengathi bamsebenza yathi naye umzengulile kwangathi kuyaphela emoyeni manje sokuvela futhi laba abazili bayasho nabantu ubazongile so ukuthi into eyenzakalayo nje sokumele kube nesinqumo esithathwa adelesiye na umagaya or ibandla lakhe ngoba kukhanya ngathi lento uyivulele ukuthi abe sukumeza abesifazana nengane nje so ngibona kuyinto engaqondile le so kumele lawo umthetho udlale indima yayo lapho uzama kumnika izigwegwe ezimfanele magwegwe ngoba khanya yena ngumuntu o-powerful abakwazi ukuthi bamsondelele nje kungela ubufakazi obuqinileyo so but manje sokuyacaca abantu sebebaningi lokho bemu-accuser ngathi ubufakazi buyaya phambili uyaqina nje
kumela
naye athathele izigwegwe babona ukuthi bayamkhondisa kanjani ngomthetho
wanibona uzani kuyabesekutheni umuntu onganike ubambe iBhayibheli lapha nguye okhulekela abantu ngiwenza konke lokhu ecine senza into engabe ifana le
hayi khona kuthi kuyalo kungayisi ukuthi ubambe iBhayibheli iBhayibheli indlela yokucasha ngayo yena inhloso yakhe ukuthi uthi yile nto yokuhlukumeza abantu besifazane iBhayibheli nale bandla lakhe indlela yokucasha nje ukuthi yena sekungathi ngikhulekela abantu but yena inhloso yakhe kuyacasha ukuthi hayi uvamise nje ukudlengula kusho nje akusibona labo nje abaphabazelayo nje khona abasabayo ukuvela yathothi baningi abantu bafika mebhabo 10 or 20 asebadlengulile ngoba lapha kuyacaca ukuthi yena icathe ngenkonzo nebandla lakhe lekuthi ukuthi ngathi yena uyakhulekela mara hayi into yakhe kuyacaca manje ukuthi sekudlengulele.
Yes, awakhuleke Mthobi ungathi nokusasa baba.
Yebo.
Yes, so ke siyambonga kakhulu-ke ubaba Mthobi. He says there's no smoke without fire.
Yes, and it would be interesting if there are some people that are pro-Prophet Walter Magai. Would also like to hear from you because I had the program earlier on, Gibbs, and I had some people coming on the program asking very, you know, pertinent questions also. Mai Musanu, pane vamwe vanogononge vari kuona. Oh, there's a caller. Please hold on, Mai Musanu Timbo, tora caller. Hello, caller. Siri wadi tukutora nani uye zve muri kupi?
Nomutana mukoma Innocent Chingaya ndiri muHarare.
Ehe, makadi iko mukoma Innocent taura itinzwe.
Aiwa tinofara. Munoona nyaya waMagaya Prophet Magaya. WaMagaya munhu waMwari. Chinoitika kuti unge wawa muprofita ungochifananidzwa naJesu Kristu. Kuti zvipomerwa zvinenge zvichibuda pamunhu waMwari zvaifananidzwa nezvenguva yaJesu munhu aipomerwa pazvitadzo saka ndinoona kuwanukadzi senyika inenge ichitambudzika kune maprofitawo vamwewo vanenge vachiprofita muno munyika vanogona kuda kakurwadziwa nekubudira kwemumwe muprofita mumwe munhu saka vanokwanisa kusvaga nyaya yekuti uyu muprofita uyu akuita mari kupfuura isu. Saka anokwanisa kumutsvagira mhosva yekuti akapara mhosva isiriyo.
Mm-hmm.
But iyo Mwari wanenge wachiziva chokwadi kuti munhu yaana mhaka yaakapara.
Mm-hmm. Aiwa mashoko nepfungwa dzenyuwo idzo mukoma Innocent. Saka imimi maonero enyu muri kuti panenge papindira zvemajelasi here nokuti tiri kuona asi madzimai acho vari kubuda vakati one day. Zvii zvamuri kutaura enyu mukupedzisira?
Aiwa ichocho ichokwadi. Kuti pakupomerwa kwechimwe chinhu hazvirevi kuti nokupomerwa nechinhu chimwe chete. Aiwa kunobuda zvinhu zvakawandisa sitere kuti zviite uremu. Wochi nechakagadzirwa chichitsvaga mari kuti tikati zvakati totsvaga zvinhu zvakati zvizobude zvine risauti yakati.
Mm-hmm.
But aiwa tinongoti iwo Mwari vanenge vachiziva chokwadi.
Mm-hmm. Munotaura chirungu here? Timbokubvunzai nechirungu tinzwa.
Aiwa handigoni zvangu.
Alright, thank you mukoma Innocent. Muve nezuva rakanaka.
Have a nice night.
Okay, bye-bye. Okay, Gibbs, we have Innocent there. He's saying that he feels that maybe some of these allegations are just coming from Prophet Magaya's adversaries, those that are his competitors, because they feel Magaya is doing better, he's prospering. Mm-hmm. That's his feeling about this case.
Do you have any reaction to that, Ms. Musano?
If someone kuti ndosvatukuda kuti tindzisise kuti inyaya yekuti vanhaitirwa godo here. Asi chinoti chikakamadza isu ndechekuti vamagaya havasirivo muprofita wokutanga muno muZimbabwe. Havasi zvakare ivo muprofita akaita mari kana mukurumbira kudarika vamwe vese. Chinotishamisa ndechekuti ivo vega ndivo vega vaita tsvina iri kuteerwa nenhunzi nemhaka yei. Ende ndozvaita kuti titi toda kuti press conference itika. Hatina kutanga kuona maprofita akaita samagaya muno munyika. Variko vakawanda savo. Seiko vachipomerwa nyaya chete dzokubata madzimai. Kana kwava kuri kwokuti ari kunzi ari kuitirwa magodo, seiko zviri kungonangana nevakadzi? Ndidzo dzega here mhosva dzaigona kunge achingopomerwa neavo vanenge vaine jelasi naye. Saka isu tiri kuti hazvinogona kuderwa kuti pamwe zvechiwa ari kuitirwa godo, asi tinoda kuti zviongororwe tigoziva zvechokwadi kuti aiwa uri kuitirwa godo. Asi kana wakamboona vamwe madzimai akabuda, zvinotinetsei kuti unzwisise kuti chaizvo chaizvo chii chiri kuitika, uye kuti munhu akadai anoratidza kuti haana pane vamwe wekuti unogona kuona kuti uyu angangova nemaevil intention. We have had a mixture of women coming from very different backgrounds. So if indeed it's a case of jealousy, we want that to be probed and chaizvo chii chiri kuitika. As I want to underscore the fact that this is a serious cause for contempt. And it needs to be investigated, and we are going to be following with keen interest. Hazvina kutanga gore rino, hazvina kutanga gore rakapera, zvatova nenguva zvimwe zvichitika. And tese tichitaura kuti aiwa ari kuitirwa godo. Saka tinoda kuti zvionekwe kuti ndiye wazonyanya kuita mari here. Tinoziva vamwe vane mari kudarika vamagaya. Seiko ivo varivo vari kuteerwa nenyaya dzakadai?
Mm-hmm. Tiri ipapo tomboti pane mamwe madzimai vari kuona chirongwa chenyu ichi, vari kuona zvakare kuti imi muri veMusasa Project, vanofanira kuita sei kuti nyaya dzavo dzinzwike kana vari kudawo kuuya kuzotaura kuti inini ndo zvakaitika kwandiri? Uyezve vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kuti vari kutya nekuti panenge patori ne some kind of setup iripo yekuti ukaenda kunomhanara zvinozodai zvinozodai. Asi kana munhu achida kuuya kwenyu kumusasa ikoko anofamba sei?
Isusu tiri kundozvimwe zvakaitira press conference kuti madzimai vanasikana vaone vakasununguka kuuya kana kumusasa Project. Ndichapa nhamba yangu. Isusu semusasa tine dzimba dzavanochengetedzwa vakasununguka. Tinoziva vazhinji vaiti tinotya, tinozoterwa nemabhaunza, tiri kutrekewa uye system. Because kana nichitaura system, vanhu vari kutaura kuti system yose has been corrupted. zvokuti chero ukabuda ukaenda pamapurisa usati wambopedza kuita ripoti yako vamagaya vanenge votoziva ndo zviri kutaurwa nevanhu usati zvi kuti ichokwadi here kana kuti manyepa. Saka isusu tiri kuti semusasa sinungukai kuya kwatiri tichaita kuti mukwanise kunoripota nyaya dzenyu kana muchida kuripota nyaya dzenyu uye kana muchitya kuti muchateerwa isu ndo basa redu rokuona kuti you are in a place of safety. This is why we are there and we are calling on women. If there are women out there that have been violated, we will provide safety and security, but we also ensure that we hand hold them throughout the process. But mungati sachikai kunyanya vaya vanenge vachiti tiri kutya kuti tichazoteverwa. Uye tinofanisa kuti tizovalinka nemapurisa zvinoita kuti nyaya dzavo zvisvike kwadzinofanirwa kusvika.
Aiwa mashoko makuku. To maybe before we let you, well, we're still going to keep you on the line, but I understand we have a caller. But I would like to come back to you after the caller to talk about the safe houses, especially.
Yes, yes, that's okay. What would Dabengwa Osekwane? Baba Dabengwa Kunjan?
Yapira Dinjan Lantu.
Yapira Kuruge, Mdunzana Dabengwa, wanting what all.
Ah, utawalolo lunzima kakhulu lolo obinto lokwenza umagaya ngakho ukuthi liqiniso kodwa abantu labo hlupho labo kwenza ukuthi sina singakholi ukuthi into leyiqiniso ukuthi bona bathatha isikhathe eside bengaphumelanga egcekeni ukuthi kwenzakala kanjani so kathi si asakwazi umbe njengoba umomo elizwe sunzima sebefuna imali.
So wena ubona kwakubona zani ngaba hle baphume egcekeni bathi siyenzwe lo
ngabe bahle baphume egcikeni ngesikhathi kusenzakala ukwenzela ukuthi kuhle kutreswe khonapho kusanda ukwenzakala manje kathesi nxa sebekhona sebephuma kathesi okwento kwangikhona yazokuletha ukuthandabuzo okuthile.
So wena uya phambili ubonani kumele kwenzweni?
Kumele ukuthi ababe bevele behlangane nohlupho olunjalo bahle baye emthethweni ka-1 masinyane kungakabi nesikhathi eside njalo laba abantu nxa kuyikuthi yikho abakwenza bona laba abana abanjeabo magaya banemali xa kuyiti into abayenza kuyawumela ukuthi bahle bavalwe ama-church abo lawo ngoba kuyawusitsho ukuthi abachumayeli lizwi likankulunkulu kodwa bafuna nje ukuthi bakholiswe kwalapha emhlabeni.
Hayi, siyaba kakhulu ke baba Dabengwa, ungadinwa kusasa.
Kulungile Tube, mbonge kakhulu.
Yeah, so Mr. Dabengwa is saying that you know what is troubling is that some of the victims took so much time to report. He says it's better maybe for somebody to report instantly when they are facing such problems. So he says maybe it's because of the economic situation or something else, but he believes that maybe the way forward is to investigate this issue thoroughly, and then if Magaya is found guilty by the courts or whatever, they must shut down his church.
Ai, wapaka omarigate ende kuna kola. Hello, kola.
Sisima vi makasimba.
Ai, wanda kasimba. Tukutora nani uyezwe muri kupi?
Mutora na makori ku South Africa.
Taurai tinzwi.
Ine hangu ndoda kungoti kazhinji hapana utsi unopfungaira pasina moto. Apa pane nyaya apa kuti hakazike kutanga for sure. Kune akambobuda kuma WhatsApp achitaura taura akazvikapedzira anenge anga kutombofonerwa nana TB Joshua. Anenge akazobhadharwa mari ndobva zvanyarara. Ndobva zvauya futi ipapapa kureva kuti pane nyaya panoda kutoongororwa zveshuwa ende vanhu iva vanotozviita ende ichokwadi vanotozviita because kune ambotaura achiti munhu wamwari wati 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 ichokwadi munhu wamwari asi munhu anotosanganawo nemuedzo. Jesu anga ari mwana wamwari Magaya mwana wemunhu haasi mwana wamwari Magaya mwana wemunhu. Saka miedzo yaakasangana nayo iyi itori mudiki pera yakasangana naJesu. Nau inonetsa ndeyekuti vanhu vanenge vachinamata ikokoko vanoita kunge vakaitwa brainwash kana kuti chichi vanenge vakutonamatawo futi Magaya iyeye pada kuti vanamate Mwari vakutoona Magaya watosingi Mwari. Saka zvinoda kuti tinyatsoongorora tirege kungoshandiswa nesu vanogona kuti ngodaro vakutoshandiswawo tinongoshandiswa nesuwo munhu achiita mabasa ake erima asi vanhu vavari bhizi kuimba vachiti vari kunamata Mwari asi ari kuvatungamirira vakomana sorry iri mhombwe saka hazvina kunaka zvakaipa izvozvo unongoti nyepera mwari wacho wauri kunamata apa kuchinyepera vanhu zvakaipa wakomana ende utsinye hwakaipa hwavari kuita.
Tomboonoti imomo muSouth Africa takaona nyaya yevanoinzi amatosi kana kuti kudii kudii yakazofamba sei yai
inonzi yavani
yevamwe pasta vakange vachimiswa mudare vachinziwo
pasta avavo pasta vamwe avavo inenge ichiri kungoriko kumakotsi but inenge aisati yanyatsopera ichiriko kuenda kumakotsi because dzakabuda nehadzi dzacho dzichitaurwa zvakawanda wanda akaoti ndionhau dzinoitika dzekuti vanenge vanozoterwa because mune umu makaipaka because vanourawa unova futi dzakawandisa munhu anogona kungo saka pamwe vakatretenwa kuti bva vangozonyararowo vanenge vachimhangara vaya vaya hauzozivi unongozoona kakungoti zii kwacho utadza kuziva kuti zvazofamba sei.
Aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka
kwamuriomu. Oraiti ndinotenda chaizvo murambe muchitifonera.
Aiwa tinofona chirongwa ndechenyu ichi. You have a caller?
Yeah, what's starting your caller usecinwani kunjani ke khona pecinwani.
Sakubona baba Gives Dube kunjani lapho?
Siyaphila mfundisi moyo kunjani?
Hawa ngikhona long time man nganga.
So isikhathi foyit. So isikhathi sibi. So ke ngamafutshani ungathini ngodokotela? Akula bantu sibe bane.
Ya uti ubingile balaleli bonke studio sena wabukeli. Ya inde khona ya baba njengekuthi njengabafundisi inde sana lezi sihlala sizibona. Inde leyakaba uWalter Magaya the way sibona ngakhona the way sizwa ngayo into yokuthoma sazi ukuthi abantu baningi into mayenzeka kaniningi vaya blame abafundisi vathi abafundisi iyo vaninginga mara into efana le the way ibona ngakhona sazi ukuthi nyamhlanje smart pillar masandaza kune competition yokuthandaza the way standards ngakhona even nini ukuthi abanye abantu vaya khona ukuthenga abantu even kufana nendaba le yakaba wabo Magaya angicho ukuthi iqiniso or cha amala mara ndingibona ngakhona into fana lezo uyothi ukuthi kune something into yenzeka ngaphakathi inabanye abantu athi bathengile amatombozala ukuthi akhona ukuyenza njalo ngingekuthi bafuna ukuphosa igama lakhe emadakeni into fana lezo hlala sizibona mhlana emalanga ngathi abafundisi ukuthi sometimes abantu omunye akufuna futhi lapha ukhona ngelinye amalanga uwe phasi so izinto fana lezo hlala sizibona and futhi enye into ezithu kuyayenzeka futhi nako konke sometimes abafundisi abantu besimame abaza kukithi kuna abafundisi abantu besimame baza banezinkinga zabo zonke batshela thina abafundisi zingezinkinga sona sona so mara ekugcineni sazi ukuthi abanye abafundisi abacinanga kangako uthi kuthi mhlawumbe ekugcineni ugcina afuna so umuntu ofana leyo so into efana le ifana ukuthi ma umuntu maye esibhedlela ayobona udoktar maybe umuntu wesifazana uyofika udoktar amucheka yonke the way ayenza ngakhona maybe udoktar wendoda ucheka umuntu wesifazana mhlawumbe ngesikhathi umuntu asithi maybe umit ufika umucheka and faleza awuthi uma umunda uma umucheka ugcine so umuthande so izinto faleza zenzeka kuna abanye abafundisi kuthi sometimes bagcina abantu and faleza mara kuna leya kaba bamagaya angifuni ukuthi ngithi iqiniso sihlala sizibona kuthi abantu bayathengwa amatombozana ayathengwa kwathi siwazana ayathengwa even the way ubona ngakhona uthi even abo mama labo bakumhlangano loyo uthole sometimes baright vele ukuthi bakhona ukuthi into vele bayi-investigate bayibona ukuthi injani mara the way ingakhona akusho kuthoma indeka ababa magaya saliyenzeka
phambiyanyamalala
so siyazi ukuthi abanifundisi thina esikhathi esiningi ma into iyenzeka abantu bayathenga abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ayenze ifa lezo mara ngenye indlela kuyenzeka futhi uthole thi abanye abafundisi vele abacinanga ma wabona abafazi babahle bayabafuna so into ifa lezo azisi izinto ziright izinto zifelisa igama labafundisi izinto ezifelisa igama lethu sinamathandazo ivi kunabafundisi baningi abanye balalele nje kufana ukuthi abantu siziphathi sibenemoyo wokuziphatha ukuthi
abomabaza kithi siyabonga kakhulu ke mfundisi moyo ungathini lokusasa baba
tinotenda ngibengikhuluma ukukhuluma ngesona 2 minutes
taure yenyu tinzwi
tinotenda makadiko ndiroda kutaura nechiti kumhuri yezimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakafanira izvizvi zvinoitika mukati mopichirarama anitoda kutsigira baba magaya sevafundisi tosangana yakafanei panhayava baba magaya ndiroti zvinhu zvatikao zvinoitika zvakawanda tiri kuona kuti maonera ndikita panhaya yakafanei yemurume uyu pane nayo kutengwa pane nayo game ipapo nyaya kuti nasi uno kuna vari kwatichiita sekunyaya kunyika izvo tiri kuzoona kana nekuno kwatiri South Africa pane inonzi competition muzvinamari zvekuita vanhu kwakuti nayo katitika inenge ine competition mukati kwati vanasikana ivavo vanenge vakarotengwa nemwenzi kuti kana nayo ikasvagisa muchazozinzwa kuti chakaitika chichokwa chakaitika nasi kunzi kuzva uye pambera vachagugura vanenge vakuramba kuti zvimwe zvinhu zvinonga chiita tozogachizoona mukati mekuno vari kwatichiita asi zverimwe divi vafundisiwo andiri kuti tivamirire dzekuzenge vafundisa tosangana navo tosangana vafundisa vakawanda vane vana vaitira asina kunaka akaipa zvikuru nekuti vanechidzimai vanouya kuvafundisa vachitaura maproblem avo ose anoitika mukati medzimba dzavo kudarika varume bodzi varume vataura vanofa vakadero saka vamwe vafundisi kana tichinge vanhu vauya nezvinhu zvinhu nezvichemo zvavo vanobva vatova advantage saka tiri kuzva kuti kana tiri vafundisi ngative vanhu vanofamba nenzira yakanaka nzira isinganyadzisi nekuti munhu mudzimai unouya achiudza mufundisi matambudziko ao fanukuenda kuchipatara kuita vakadzi aito tichokwa nadhokuta kana ane nhombo chichii anosvika achisangana nadhokutawo murume obva mucheka achimutarisa oere kufundisa vamwe madhokutawo anokwanisa kuti apindwa nomweya wakaipa sa tiri kuzva kuti vafundisi ngatibatei nenzira yakanaka nzira isingagoni kuzoti mhurisa kumberi tisagona kuva nebad record senhau yamanga machibvunza yapaswa kufanana nomunhu South Africa yemusikana umweya zvakaitika inyaya yekuti vanhu vanotengwa ndodambudzo ratinaro nhasi vafundisi vamwafundisi vanotitumira vanhu vatengwe kuti vamwe vafundisi vasvibe saka ndino mashoko iwawo tirongotenda kuti mwari dai akatungamira kana chiri chokwadi chokwadi chibuda hatigoni kutsikira chitsikira chakaipa asi kana dziri nhemawo vanenge vachireva nhemawo vanofa kuti vagoni kusungwa nokuti hazvina kunaka kuti vanhu vasvibe zita remunhu kuti takarepo avo vanhu vanosvika vashanu tikarepa nhaya yakafanana inhau isingakurudziriki inhau isingatendeseki asi kuti zvinenge zvine vamwe vatungamiri mukati nhau dzakafanana idzo ndotenda zvikuru marodenga kuitire zvakanaka remurese yezimbabwe muropafadzo matimana amen
amen aiwa maita basa chaizvo Gibbs I think you have a caller before
yeah,
we go
no, Mike.
To
Mike Mike unjani kunapo ke ecingwani
ngiyaphila ninjani basalani
siyaphila kakhulu isibongo mbani baba
Nkhumalo
ye yeah, Nkhumalo akutsho ukuthi ungathini ngendaba le
indaba yamagaya le kufanele siyibuke ngamehlo amabili ayelilodo sekungenzeka phela uPhakathi Ncube naye wake wathinteka futhi kwezepolitiki wayithola sesenkingeni sekungenzeka futhi ukuthi kukhona unyawo lwemfene khona bayenza abafundisi angisho ukuthi abafundisi bangcwele bonkulunkulu nala e-South Africa baningi abafundisi abayenzayo lendaba yokucindezela amantombazana abafazi bagcine besesaba badala umuntu powerful kakhulu manje awangiripota kungenzeka kukhesi ugcine sifa kubi besabe nokuripota into ezifana nalezo bayethuselwa ngoba bakhola ukuthi lo muntu unamandla ngumuntu kankulunkulu unamandla kankulunkulu ngoba uyademonstrata le power yakhe lapho ebandleni and they believe that so bagcina besesaba ukuripota futhi bakhona abadlala ama-trade kunamathrepu abantu abafuna ukuphekela phansi igama lakhe yena ngumuntu wenyama naye kungenzeka ayithole sengiyekile wangena esilingweni engahlosile ngoba basuka bekuthethile babe sebesiza la mantombazana kuyena naye engabhekele agcine seyithola seyifakile
hawu boni-ke Khumalo
elilodwa ngoba kungenzeka kunepolitiki kungenzeka ukuthi kungakhomenta kabi kulezo zombusazwe naye thola sebemgadzirerisa izi lapo
hhayi kunjalo ke Khumalo sibongile kakhulu ungathelwa kusasa ube nempilo mpela fike enhle
okay
so that is Mr. Khumalo is saying that people must open their eyes on this issue because it could be the other way around maybe this guy is very innocent or very guilty so he says that's the way to look at it
I think that's the same thing that the Women's Coalition is calling for the committee to investigate. But we have a caller before I go to Maimsano. Hello, caller. Hello, caller.
Hey,
Mama, Nani Komuri Kupi. Yeah, Taurai Tins Gomkoma Borambe, Ritimi Agaroa.
Ya mukoma ite bei nyai chai chai. Sokwari chinenge chiripo. Sokwari chiripo. Asi zvinoitika manje. Kuna nemari anonisa kubasa. Nekuti vasikana vanenge vamhangara. Vaitirwa mari patebo. Saka anenge akunzi kana aiuka mhangara kana kuti hauna chaunounyina
asuka pi mari akuzvira imba angarambe zviti
saka muri kuona kunge papindira nyaya dzemari apa
hakusi kuzimbabwe hati magaya ekaizere kuzambia kutori nenyaya dzakafanana izvozvo maprofita ese anopesana ita izvozvo
saka poitwa sei
zvinongodiwa apa wemusasa prodziribinga waite mainvestigation vaongorori vakasimba vanogona kuinvestigeta nyaya inongoda nyaya
aiwa vatori pano regai tibva taenda kwavari tinokutendai mukoma muve nezuva rakanaka
musimuchivanemukoma jonga vese bhora mberekuti bhora hakuchandifonera sei wediwe
aiwa vachafona muve nezuva rakanaka bhora mberi timu yakabayiwa
ngavaongorore nyaya iripo nyaya apa
thank you so much amai Neti Musanu, if you can come back on, I'd ask about the issue of safe houses for someone who's listening right now and has a case and they would really like to report but are scared to come through. Tell us a little bit about these safe houses.
Thank you very much. I'll start with our 24-hour toll-free line, which is 0808-0070-74. You can call anonymously on that number and someone will be able to assist you, but you can also call on that number and you'll be referred to the nearest safe houses near you. We have safe houses across the country, and if there are victims that are not feeling safe and would want to come out and report, we undertake to ensure their safety.
A line is going out.
I think your line is fading out. Maim Sanu, hello. She had mentioned that she was actually traveling, so maybe that's why. Hello, Maim Sanu. I think her line is fading out.
Zessa is gone, right?
No, she's actually traveling, but let me read some comments here. Thank you, Maim Sanu. Arthur Jimson, arikuti pane muskana aive kuno kwandiri. Anoti iye. Akambo wonana na vama gaya. Nchiaverenga kunyora kwa itana kutu. Azulirengiki. Arikushanda ku office. Kuno ye ku Cape Town ye yada. Fraser Chicks Nathan. Top Fenwede. Arikuti makadi ya mazangu ne miva shamarari. Isu kuno tiriwadi. Avati, I agree with Dabengwa. The comment that was made by Dabengwa, one of our top fans, Fraser Chicks Nathan. Arikuti, I agree with him. Chenamo, chemutengwende. This name sounds familiar.
Yeah, we're the minister by that name.
Yes, and he says, Magaya Arambirwe, Nyaya Zake Tinazo. Dr. Rakurukita, Chenamo Chimutenguende Aripanapa. Top fan with Watson Mtawanza, I'm watching you from South Africa, Bruce Chipad. Please, 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 please. Ndifone Rewo Kani. Ndoda upinda pachirongwa, mkoma Bruce Chafona. Nicholas Chidava Gwara, Anzi, Shakango Oma, so, but ukaona nyaya, zava kubuda se iji. Panika chokwa dikaripo. Wenga itembe nuka aripano, Noa Odondo, arikuti mahobi egudo, oda kutota manje. The net is closing in, says Noel Dondo. Fraser Nathan arikuti ayaz ko ivo vaimbovepi. Ha, ndopa noneta even chiri chokwadi ndiani achabhadhara mapurisa for those investigations because our government doesn't have that kind of money. Kennedy Kwana arikuti nyaya yavamagaya inonetsa. Pane nyaya chinonetsa ndechekuti why ivo vamagaya vari kupomerwa nyaya yamadzimai amongst all prophets vari muZimbabwe.
And we've got some other people coming in on various Facebook pages. Remember, we've got VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So in the Ndebele Facebook page, Usamanyanga Mutare Mukwebo says, if you fight Makaya and win, I'll give you the whole world. No one fights the servants of God and win. Then he says, call me right now. We are going to try to call you, Samanyanga. And then we've got Kulisani Maposa, who says, hey, Mr. Samanyanga, let investigations be done. What is hurting you? And then we've got Austin Ngube, who tigeng lalele before to is Johannesburg, Rutaport. Who's a wayage, Utaiman Moyo, Uting Kona Lapage, Oxford, a UK, lalele tube. UPD says, what if a perpetrator phoned in disguise in order to find out the location of these safe houses? And Rupen Lovu says, I'm watching. I guess we've got a caller, right?
Yes, I understand we have a caller, but I didn't quite hear.
Yeah, caller kunjani?
Siyaphila
njani? Siyaphila mfowethu. Eh, ngubaba Nkomo.
Ndlovu.
Yeah, Ndlovini, akuthi ukuthi wena ubona njani ndaba le?
Ya, mina ngombono wami ngiyabona ukuthi abantu angeke bakhulume into engayisiyo.
Mhm.
Ngizwa abantu bekhuluma into ngani ngamahungahunga.
Mhm.
Iyabe iliqiniso. Ngiyabona ukuthi into lo uyenzile makulo umprofiti lo.
Mhm.
And ungasimangazi ngoba kulotshele sendiwadini ukuthi bakhona abaprofiti bamanga.
Mhm.
Eh, so and ungabheka kahle lalo umprofiti walapha esikhathini umothoso. And bekhona abantu bemela ukuthi yena akakwenzanga kodwa yena ikhona futhi abathi ababanjiwe nguye lo mprofita.
Mm-hmm.
So abantu bangamaneli bangayali ukuthi mhlambe ngabe kukhona ongayisikho kodwa-ke mina umbono wami mbona ukuthi angabe kwenzi.
Pho-ke ubona ngizani
abaprofiti bakazini.
Yes, sizwa abanye abantu besithi omama laba sebaphuza ukuthi babike kulokho okwabehlelayo kambe ungathini ngakhona kho?
Angeke bakhuluma amanga omama laba. Ngeke bakhuluma amanga mabe ngayiseyaseyasindela khona ungathola ukuthi impela into yenzile ukuthi noma bathethe isikhathi eside ukuthi baze bakhulume akutsho lutho kodwa mabe okwenzile iyaphuma iqiniso kuphela. Abantu bangamangali ukuthi ngoba kuthiwa umprofithi ziningi iy'thethe eziningi ezingaso zikaziwa. Ziningi iy'thethe ezingaso zikaziwa. Anti yabo.
Iy'thethe
zamasanamusi lezi yabona zifuna imali, yabona zifuna imali, zifuna imali, zifuna imali. Izivenezi ezigcina zimelana nabantwana babantu. Abomama koko kwadwada. Ya.
Hayi, siyakuzwa Ndlovu, ungadina lokusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
So there is Mr. Ndlovu. It's like most of our callers, you know, he's saying there's no smoke without fire, you know, that's all. So then he says, you know, in most cases, women don't lie.
Well, there is somebody here who differs with the caller, Silvanos Muzorodzi Hans. I don't have time to talk about these allegations about Prophet Magaya. He's speaking on our Facebook Shona page. When I have more than 5,000 reasons to celebrate his life in our time. So he totally believes that the prophet has done nothing wrong. He says he's there to celebrate him. And he has no reason to believe these allegations. But I understand we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadiko.
Tiriwadi. Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiva makwati kumhondorongezi.
Ya, mombodzosera volume yenyu pasi mbijana nekuti tiri kuunzwa iyo ndiri kuzvinzwa ndiri ikoko saka imatishakunzwa imanji. Hans and Silvanos Muzorodzi, even Joseph was sent to jail for the rape that he didn't commit. And the evidence was there. Ernest Chikodza, Hans, and Kubowa, Kwazo, Vanvano Mutevera, Avakajgiswa, they don't even see Jirguitika. Guys, let me warn you. Let me warn you. Sianai Nekuchakana, Nevanu, Vemashura, Nguairi, Ichipera, Chakaimwari. Acha wanikwa doktora okurukita vari panapa. Hello kola.
Hello.
Ehe taura itinzwe ndakunyatsokunzwa imanje.
All right. Ya ini ndinotenderana zvangu na mai vane chirongwa ichi. Vafunga pfungwa dzokuti vo vatsvagurudze, paite tsvagurudzwe kuti zvii chokwadi zviri kumbonyatsoitika. Kuti zvinhu izvo zvinodaro zvichiitika zvichokwadi. Ndinoona madzimai even tikapinda mushoko ramwari imomo madzimai vagara ii midziyo midiki vanonyengetedzeka nezvinhu zviduku duku so kana nokuti havasi maprofita akavese vatiri kuti maprofeti maprofesa profita munhu anotya mwari wekuti nyangwe akaingwa nemunhu kadzi anotanga kurangarira kuti mwari vanozoti kudii kwete kuti vanhu vanoti kudii. Saka maprofita acho akawanda. Kune vamwe vakaita zvechiprofita izvi nokuda kwezvekutsvaga mari. Vamwe otherwise haisi mari, haasi mwari anenge achitodi achimuonesa kana kuprofita kwacho. nukuna ungeri misho unga yani nga achishandisa.
Mm-hmm.
So inina anda anichiti. Dai vanu, vanotenda mna Kirisitu, vazia kuti mngara hakusi kuenda kugungano kwa kawandi wakana kutukurukuitu kwa mashiripiti. Kwa kutukurukuitu kwa zumezinu.
Mm-hmm.
Vanungaba manjitua kwa mngari. Uye mngari anonamatu kwa newe iwe wacho kwete kuenda kuna prophet. Prophet ahasiri ya anokubatira. Anokubatira ndi mngari.
Mm-hmm. Mm. Mashoko makukutu.
Ndirana kuti ipapa apa dai zvaito goneka zvecho kwadi ngapa tsvagurudzwe ngapa tsvakwe ipapa.
Mhm.
Ini kuona kwangu muono wangu zvambotaurika sei zviri kumbobuda sei chii chiri kumboitika pane zviri kuitika zvecho kwadi.
Mhm. Munharaunda yenyu kwamuri ikoko zviri kutaurika here vanhu vari kumbogara pasi here vachitaura zviri kubuda izvo?
Zvemurumo.
Ehe.
Ah no, but ndichiri kuyeuka last time pane imwe nyaya yakatombobuda akatombeta saka akatombosungwa. I still remember akazonobvisa mari dzechibatiso handizoziva zvangu kuti akazonotongwa ikazonyatopera sei.
Mhm.
Mhm. Akandiona zvekuramba zvichidzokorora ende ichokwadi izvozvi panogona kunge vanhu ivava zvechokwadi zvanga zvichiitika, but then paanobuda achinomhangara pata omba apuwa mari kuti no. Ndakupa zvangu mari yakadai, mari yakawanda. I know vanhukadzi, vanhukadzi shuwa shuwa, even tikapinda mushoko ramwari zvechokwadi, midziyo midiki vanokanganisika nokurumidza.
Mhm.
Kana munhu wamwari anotya mwari, anoziva kuti zvazviite, sana Joseph akaingo nemukadzi waPotifa akaramba akatiza. Ndozvinoda muprofita izvozvo.
Mhm, aiwa mashoko makukutu chaizvo, mochingotipa mashoko enye kupedzisira kana pane vamwe vakatirirawo, nokuti ndaona matimatsigira madzimai asangana nhasi vachiti kuve kuine komiti. Ko mumbopaiwa mazwi mashoma shoma kana paine vamwe madzimai akawanikwa achisangana nedambudziko riri kutaurwa iri kuti vangaite sei semaonero enyu?
Right, ini ndaanichifunga kuti kumadzimai kana varipo zvechokwadi senyaya iyi ngavasatye kuti vataure.
Mhm.
Ndozvinogadzirisa zvino. Izvozvi zvinovigiridza chakaipa ende zvinozokanganisa vanhu vakawandisa.
Mhm.
Kuti vamwe zvechokwadi umwane ngabvamba maka achida kuti anobatsirwa, but unosangana nemiedzo wakadai otadza kukunda. Saka ini huridziro yangu yanga iri kumadzimai kuti veduwei, kana tichiti tiri kuenda kumakereke kunonamata ka. Kana zvaita sezvizvi ngavasatye kutaura, even kana dai vakapuwa dzimari ngavarambe vataure chokwadi chiripo. Ende ndinoti zvangu kuZimbabwe yose zvayo kune kana paine vakateerera pari zvino, mwari haatsvagiwe kumuprofita, mwari anonamatwa newe iwewe. Kuve chokwadi, kuvimba kwako pamberi pamwari nekuve so honest pamberi pamwari, izvozvo ndozvinokurira even miedzeno yakwauri. Ndozvinokuponesa izvozvo. Ndo panowanikwa umwari hwako ipapo.
Mhm.
Akawezipa wandinogona hangu kubatsira vakunekana paine vakateerera pari zvino.
Aiwa, tinokutendai chaizvo manyatsotaura mazwi makuku, tumuve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinokutendai tisi mazwi maita enyu. Mangwana mutifonere zvakare.
Alright, aiwa, chirongwa ndechenyu, tinokufonerai zvakare. Asi ndirikunzwa kuti nemwe kola zvakare. Hello kola.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Arthur, ndiri Cape Town.
Taurai tinzwe mukoma Arthur.
Inini maonero angu panyaya iyi, nhunzi ai mari pasina chironda.
Mhm, taurai tinzwe.
Ya, kunyange zvingazi hongo, tingati pamwe kune vanhu vari kuti vari kunzi vari kubhadharwa. Ya, zvaikona kuti dai vanga vari vanhu vaviri vakauya sevachitaura senzira idzo dzokuti inini ndakadai so mangwana wopfuma kuseni voti aiwa ndangaenda puwa mari zvainzi zvichiitika. Zvino nyaya iyi yatova nemakore anenge 4 if I'm not mistaken or 5 kuchikobuda vanhu vechikadzi vachiti inini ndakanzwai vamwe vacho vanonzi vakafa, kwanzi kobuda mumwe onzi ndakanzwai panotori nemavhidhiyo pane maaudhiyo. This is too suspicious. It's too much. To be honest with you, it's too much. Because I just think that when you have a prophet in Zimbabwe, say, Ivo Variwega. So it means that when you have a prophet in Zimbabwe, you have a prophet in Zimbabwe, you have a Gaya party. That's what I'm saying. Ah.
You
have a prophet in Zimbabwe. Ah, you have a prophet.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Pana Silvenos Muzorodzi ari kutaura iye kuti ari kutsigira Prophet Walter Magaya. Dai takwanisa kunge tamubata ari pa South Africa po. Silvenos Muzorodzi, timbonzwawo kuti iye sei ari kuona kunge Prophet ari kuti havana nyaya kana akazvitarisa ari kuti iye ari kuvaenzanisa nevamwe vemubhaibhiri vakambowanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai.
I guess we've got another caller. Arthur?
Hello?
Hello?
Hey, Makadi, tukutaura nani?
Na, Mishu Mbire.
Oh, yes, yes, yes. Sorry, sorry. Hey, ai, watafara kukuona ipachirunga ni kuta tukueza kukubatai. Motipao kuti nastaona mchita chirungwa, mchiti paitwe komiti kuti iyo chechi ya vama gaya na hivyo vama gaya vangori rojizu kuitika. Sei mafunga kudai?
Chiri kunyanya kurwadza inyaya yakanangana namagaya iri kupomedzerwa kwavari.
Mhm.
Asi chinonyanya kutibata ndechekuti nyaya yamagaya iri kuramba ichienda pamunhu umwe chete ichingoramba ichidzokororwa. Asi kana yodzoka yozondonzi haipo nyaya iri kuuya nomutoo umwe chete. Ende nyaya sexual abuse inyaya pamutemo isingabvumirwi yekuti haisi nyaya yekuti kana mukangonzwa munongoisiya yakadaro. Inyaya inenge ichida kuti iongororwe kuti chii chinenge chichiitika. Hongu pane nzira dzimwe dziri kuratidza kuti dzinoda kundovachenesa, but nzira dzacho dziri kuramba dzichingofanana, zvobva zvatipa pfungwa yekuti chii chiri kunyatsoitika. Ngatimboongororai kuti tione kuti pane zviripo here zveshuwa, kana kuti vari kupomedzerwa here, kana kuti kwete.
So what's the way forward after this press conference? What exactly, what steps are you going to take or have already taken?
What we are planning to do is we need to have the stakeholders that we have approached, because we have already written to the police. Mm-hmm. We have also written to the Gender Commission. Mm-hmm. We have also written to the Zimbabwe Human Rights Commission. But if you also noticed, our press statement also spoke to our call for the Anti-Corruption Commission to look into the case. Mm-hmm. So we are going to follow up with the different stakeholders to say what is their position in terms of our request for them to start an investigation on the Prophet.
Mm-hmm. And what kind of time frame are you looking at?
We want that done like yesterday. To us, it's just long overdue. A lot of other things have been happening, and we've been trying to find out. And, you know, just like everybody else is saying, to say, because people withdraw, there is no case, and all, it becomes then very difficult for the women that can then report the cases, and tomorrow they then withdraw the cases. But what we are saying is, as soon as possible, we expect this to be done, because it has taken long, and mm-hmm. we can't wait to have more and more accusations. If really the abuses are happening, this is not right, because mm-hmm. it will still be going on.
Mm. Thank you very, very much. I'm not going to take up most of your time. As you said, your time is a bit limited today, but if someone has a case to report, where do they go?
They can go to the nearest police. But what we also committed as the women, coalition, is that because we have had cases where at times women are not even comfortable with the police themselves, we have committed to say they can come to us, and we help them the process, and they report, and we take them through the process as they report the cases to the police.
Thank you very much. You have a blessed day, Gibbs.
Yes, we've got a caller on the line. Baba Mdonga, kunjani?
Hello, Peter, kunjani, Baba?
Yeah, pose amafutshane kulapho ngoba isikhathi sesihambile, Baba.
Yeah, kithi into ngiyibonayo lapha mina ukuthi yazi ukuthi akunuki kungoswanga mfowethu la kukhona ukukhona. I think investigation must take place, then it's your power like after that.
Yeah, bona zani baphuma lani kodwa khona
hayi kuna kungaphupha kungaphupha ngoba ungani vele abaprofit ba these days into zabo lezi mhlawumbe yikho abakhula ngakho lokho kukuthi bakwazi ukubamba abafazi babantu something.
Hayi, yes,
what is the prophet into abayenzayo?
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Mdlongo, ngathi nokusasa.
All right.
Sorry, we're out of time. I think we have to leave it there, Marvelous. We thank our guests this evening, Ms. Ronica Mumbiri and Ms. Nati Musanu of the Zimbabwe, of the Women's Coalition Zimbabwe. We also wish to take this time to thank our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
I would like to also thank Mrs. Nati Musanu of Musasa Project and Ronica Mumbiri of the Zimbabwe Women's Bureau, all under the Women's Coalition of Zimbabwe, and also all our valued people who were actually live streaming with us. Grace Nyika, arikuti kunyepa uko mashaya basa. Vakadzimi, he's on the VOA Shona Facebook page. But let's meet again next week. I'm Marvelous Mflanganya. Who is there?